Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 14, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wematare edzimhosva Baluku Malava. Kuitira kuti vasaende kumudyandi gere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Nyanzvi dzehutano dzinoti hazvishamisi kuti utachiwana hweCovid-19 huri kuIndia hunogona kunge hwave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19. Chikwata checricket yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakundano e-2022 World Cup asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wematare edzimhosva Baluku Malava kuitira kuti vasaende kumudyandi gere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Asi dare iri raswera richinzwa nyaya yekukakavadzana kuripo pamusoro pevatongi vematare edzimhosva vanofanirwa kunzwa nyaya iyi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Dare iri ratswera richinzwa gakava pamusoro pekuti ndevapi vatongi vematare vanofanira kunzwa nyaya iyi. Vatongi vakadomwa ndiJustice Ethias Shou, Justice Edith Mushore naJustice Chester Charehwa. Asi muchikumbiro chavo kudare kuri kutare zvemitemo vaziyambi ziyambi vati nyaya yekuti Constitutional Amendment Act No. 2 haibati vatongi vedare reHigh Court inoita kuti vanyunyute nemutemo uyu. Nekudaro havakwanisi kunzwa nyaya iyi vasina kwavakarerekera. Vati nekuda kwaizvo zvo vatatu ava vese vanofanira kubviswa kuti vasanzwe nyaya iyi. Vatiwo havasi kufara nekuti havana kupiwa nguva yakareba yekuti vazive nyaya iyi vasati vaipikisa. Asi Judicial Service Commission iri kuti haina basa nekuti vamwe vatongi vanzwe nyaya iyi ichiti inoda kuti Justice Zhou chete vabviswe pavatongi vachanzwa nyaya iyi. Asi vachipikisa vaziyambi neJSC, gweta reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Advocate Tavani Mpofu vati nyaya vaziyambi ziyambi haina maturo uye ine chinangwa chekusvibisa chimiro chevatongi nedare reHigh Court. Advocate Mpofu vatiwo hapana umbo hwekuti Justice Zhou vakadomwa kuti vatore chinzvimbo kuConstitutional Court. Vatiwo hapana chikonzero chekuti JSC ive munyaya iyi vachiti zvaaita zvinosiya vatongi vematare vasina kwekuenda kana vaita zvichemo. Vati basa reJSC nderekuchengetedza vatongi uye nekupindira panyaya iyi kushungurudza vatongi vematare. Nyaya yeZimbabwe Human Rights NGO Forum yabatanidzwa nemagweta echidiki Young Lawyers Association uye magweta emasangano maviri aya ari kusigirana kupikisa vaziyambi ziyambi neJSC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nekuita kwegurukota remitemo vachiti zvavari kuita kuchifidzira vatongi.
Saka kana zvino kana vaziyambi voti havachariri majaji ekudare reHigh Court ose anzwe nyaya iyi zvinoshungurudza chose. Asi vaziyambizve vane kodzero yekuti kana vane zvavanonyuita nazvo vange vaine nazvo. Asi zvinotyisa kuti vaziyambi havasi kuda kuti majaji aya anzwe nyaya. Tichiongorora kuti majaji anoita mhaya yakambonzi akanyora vachigununguna nemaitiro ava Malava.
Masangano aya anoti vatongi vese veConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa makore pabasa uye vanofanira kuenda pamudyandi gere kana vachinge vave nemakore makumi manomwe. Asi zvichitevera kushandurwa kwebumbiro remutemo, mutungamiri wenyika anokwanisa kuwedzera nguva yavo pabasa kana vaine utano hwakanaka. Svondorino, vamunangagwa vakatowedzera nemakore mashanu, nguva yaJustice Malava, vari pabasa vachishandisa mutemo mutsva uyu, kunyange hazvo vanga vachifanirwa kuenda pamudyandikere kutanga pakati peusiku hwanhasi. Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti vatongi vatatu ava varasa chikumbiro chavaziyambi ziyambi neJSC wekutaura kudai dare ratanga kunzwa nyaya yeZimbabwe Human Rights NGO Forum neYoung Lawyers Association. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvezvo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nevashanu, vaviri vavo vari vakabva kuIndia, vakawanikwa vaine denda iri. Vamwe vanomwe pavanhu vanonzi vakawanikwa vaine denda iri vanhu vanonzi vakasangana nevakabva kuIndia ava. Izvi zvakasiya hwuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 38,491, uye vanhu vafa vasvikawo pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevaviri, kana kuti 1,582. Kuwanikwa kwevanhu vakabva kuIndia vaine chirwere ichi kunonzi nedzimwe nyanzvi dzeutano chinhu chinotyisa zvikuru pachitariswa kuti nyika iyi iri kutambudzwa neutachiwana hweB1617 uwo unonzi hwakatanga kuonekwa ikoko hunokonzera denda reCovid-19 iro rauraya vanhu vakawanda chose. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti utachiwana hwekuIndia uhu hunotapuriranwa nyore kudarika humwe hwose. Pari zvino nyika dzemuAfrica nomwe dzinoti Algeria, DRC, Kenya, Uganda, Morocco, Nigeria neSouth Africa dzinonzi neWHO dzakatowana utachiwana hwekuIndia uhu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mukuru anoona nezvekurwiswa kweCovid-19 Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mubvunzo yedu, zvimwe chetewo nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Atina ukwaniso kubata gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga, avo vanga vaperekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuulawayo kwanga kuchivhurwa chimwe chipatara. Asi Dr. Edgar Munatsi vanoti hazvishamisi kuti utachiwana uhu hwekuIndia hunogona kunge hwave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19.
Hazvishamisi kuti tiri kuona kuti izvezvizvi pane vanhu vakatodzoka kuZimbabwe vakabva kuIndia vakabatwa necoronavirus iri kunzi inotekeshera nekukasira iri kuIndia. Nekuda kwekuti mukatarisa iye zvino upenyu hwatakurarama vanhu vanofamba zvakanyanyisisa nekuda kwedzindege nefamba kuri nyore. Saka dambudziko riri pakuti kana vanhu vakasakoshesa mitemo iri kutaurwa neWHO neeven hurumende yeZimbabwe kuti vanhu ngavadzivirire, ngavageze maoko, ngavapfeke mamaski, zvinhu zvakakosha. Asi dambudziko riripo nderekuti tinofanira kuti tirwise kuitira kuti manhamba aya asawanda, nekuti mukunzwa kunzi coronavirus iri kubva kuIndia inotapukira nokukasira, ende tiri kuona bararamhanya riri kuitika kuIndia, vanhu mafira avari kuita, zvipatara zviri kutadza kurapa vanhu nekuda kwekuti vari kurwara vakawanda. Izvozvo zvikange zvozoitika kuZimbabwe panoita dambudziko hombe, nekuti zvipatara zvedu pari zvino hazvikwanisi kuzotirapa vanhu vakawanda sezvatiri kuona kuIndia.
Hatisati taziva hedu kuti vaviri vakawanikwa vaine utachiwana ava vane iyo Indian variant here kana kuti kwete. Asi tiri kuonawo kuti vakasangana nevanhu ivavo vakawanikwawo zvakare vaine utachiwana, zvichireva kuti paakuda contact tracing yakasimba. Zvii zvamungataura?
Izvozvo ichokwadi zvinotiratidza kuti aya ndo mafambiro anoita coronavirus vajonga, inotapukira zviri nyore. Hazvishamisi tikazonzwa zvechinziyo 7 makondanidzwa nevamwe vavo vakasangana navo vakatapukira chirwere checoronavirus. Saka nekuda kwekudaro zvakakosha kuti hurumende isimbise contact tracing yavo chaizvo, kuitira kuti vanhu vese vanenge vasangana nevanhu, kwete kuti vabva kuIndia chete, asi kunyanya even ivo vari kubatwawo muZimbabwe imomo, kuitira kuti vanhu vese vane chirwere vakwanise kubatsirwa kana pane kunzi vakagomberwa nacho, kuitira kuti vabatsirwa vapiwe kupuwa information yekuti tarambe tichitekeshera nekuti tinoita madambudziko hombe chairo kana tikaramba tichitekeshera asi zvinotiratidza kuti coronavirus inotekeshera zviri nyore.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kurwisa dambudziko iri kana kurerutsa dambudziko irori?
Zvakakosha kuti pasi rose riwane nhomba nekukasira. Vatungamiri venyika, vakurukota vehurumende ngavaite ruzha kuitira kuti nhomba dziwanikwewo kunyika dzakafanana nanaZimbabwe kana vanana South Africa nedzakakomberedza, nekuti tinozopinda padambudziko. Muri kuona kuti zviri kuramba zvichiwedzera. Takatanga tine variant yekusouth africa chete ikazonzira pane imwe yabva kuuk pane imwe zvazvodai. Saka muri kuona kuti dambudziko racho rinoramba richikura, rinoramba richiita sechaita nhano mbiri kumberi, asi tinobva taita zvishanu kudzokera kumashure.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kuBritain nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinotiwo vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe kana kuti 21,000 vakabayiwa nhomba nezuro wakare. Vanhu zviuru gumi nemakumi manomwe nevasere kana kuti 10,078 vakabayiwa nhomba yekutanga, kuchiti vamwe zviuru gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 11,577 vachibayiwa nhomba yepiri. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga kubva zvatanga chirongwa ichi wakasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvipfumbamwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 559,875, kuchitiwo zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezana nemakumi mana nevashanu kana kuti 192,145 vabayiwawo nhomba yepiri kusvika nezuro. Hurumende yeSouth Africa iri kukurudzira vanhu vose vari kutsvaga upoteri nevari muupoteri munyika iyi kuti vanyorere bazi rezvemukati menyika vachishandisa indaneti mwedzi wachikumi usati wapera. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi vanoti kana magwaro ese atumirwa nemadande mutande, bazi ravo richazotarisa zvikumbiro izvi nekupawo mhinduro nedanho rarinenge ratora. VaMotsoaledi vati panyaya yemhuri inenge ichida kunyorera bazi ravo, mutemo unosungira kuti munhu azvinyorere ega chikumbiro chake. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Virginia Ngarivhume, vanoti vanotambira nemufaro hurongwa uhu, vachiti zvave kuzovaitirawo nyore sezvo vanenge vasingachazopedzi nguva yavo mukufambira nyaya dzekugadzirisa magwaro aya.
Iya, ichi chinhu chakanaka chaizvo, nekuti vamwe nguva yekuenda kumahofisi tichinomira mumitsetse tinenge tisina, kunyangwe zvazvo juni wacho ave padhuzi tinenge tisina.
Sachigaro wesangano African Diaspora Forum Dr. Moses Banda vanoti vatambira nemufaro chiitiko ichi sezvo zvizarwa zvenyika dzekunze zviri kutarisana nematambudziko akasiyana siyana.
Izvi zvaitwa ne hurumende yemuSouth Africa, zvikuru Department of Home Affairs, panyaya yemasection 22 nemasection 24 maasylum seeker permits nemarefugee. Tinozvikurudzira chaizvo nekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanga vapinda mumatambudziko kuvharirwa mabank accounts, vamwe vanga vakudzingwa kumabasa nekuti maemployers anga kufunga kuti vanhu ava havakugara munyika zviri pamutemo, uye vachiti kuti vanozosungwa neHome Affairs kuti vari kupa vanhu mabasa uye vanhu vacho vasiri munyika zviri pamutemo. Saka tinozvitenda uye tinozvikurudzira.
Dr. Sibanda vayambirawo vasina ruzivo rwokushandisa madande mutande kuti vayamurwe nemasangano ari pamutemo.
Tinoziva kuti vanhu vakawanda vachatanga kubirwa nevanhu vanoti vanoda kuvabatsira, nekuti nguva zhinji kana pakachiitika zvinofanana neizvozvizvi tinoona kuti panobva paita vamwe vanhu vanoita zvinhu zvoukoronyera neukuruku, vanobva vavhura zvemabhizinesi zvisina zviri pamutemo kuitira kuti vachaje vanhu mari dzakawanda vachida kuti vavabatsire. Izvi zvinenge zvichikonzerwa nekuti vanhu vazhinji tinoziva kuti havana internet kana kuti access to internet neemail.
Munhu akapiwa upoteri zviri pamutemo muSouth Africa anosungirwa kugara kwemakore maviri asati akumbira kuwedzerwa nguva yekugara zvakare munyika iyi. Akapuwa mvumo yekuti arambe ari munyika iyi anogona kunyorera ugari mushure mekunge apedza makore mashanu ari muSouth Africa. South Africa ine zvizarwa zveZimbabwe zvingangosvika kana kupfuura mamirioni matatu, asi huwandu hwevakanyoresa kutsvaga upoteri munyika iyi hauzivikanwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Mujoma.
Vachikairi vemarori mahombe vanoti kuvhurwa kwezambuko rekazungula iro rinobatanidza Botswana nenyika zhinji mudunhu reSadik kuchaita kuti vaite mari, sezvo vanenge vava kukwanisa kuita matiripi mazhinji izvo zvanga zvisingakwanisike risati ravhurwa. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zambuko iri rakavakwa nehurumende dzeBotswana neZambia nemari inodarika mamirioni mazana maviri emadhora ekuAmerica, rikatanga kushandiswa nemusi wechipiri svondo rino. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwaro zviri pamutemo nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi pamwe chete neveZambia vaEd Kalungu pachiitiko chakaitika mumhezo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Chiitiko ichi chagamuchirwa nevatyairi vemarori mahombe nemaoko maviri avo vanoshandisa nzira iri rezambuko iri. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDEC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti kuvhurwa kwezambuko iri kwagadzirisa matambudziko mazhinji anga achisangana nevatyairi pakuyambuka pamigano.
Bridge iri kuya kwaraita rauya tichiri gamuchira. Makiu anga achiitika mumaboda medu adzikira kunenge kusisina, nekuti Bed Bridge kwakuzara motokari, Chirundu kwakuzara mota, kwese maboda edu anga achiita yatinoti congestion. Makiu iwayo anga achikonzera kubirwa kwamadhiraivha, kupondwa kwamadhiraivha nematsotsi. Zvinhu zvizhinji zvanga zvikanganisika kuburikidza makiu iwaya.
VaMaguraminga vatiwo zambuko iri richabatsira kwazvo kuti vatyairi vasapinze utano hwavo munataisiireva mushure mekuita zvepabonde neavo vanorarama nekutengesa miviri yavo.
Nyaya yeprostitution kana kuti yechipfambi inyaya inoitika mumaboda imomumu kana madhiraivha akapedza nguva akamira panzvimbo. Ipapa pananaka zungula pesa apa zvaitomboitika, ende nemumamaboda zvinoitika. Tinenge tichida kuti madhiraivha angosvika nekupfuura. Wai tichidaro tichida kuti vawane mukana wekuti vakwanise kuita basa. Vaita basa vakwanisa kuzowana mukana wekuenda kudzimba dzavo zvinosangana nemhuri dzavo. Saka kana zvicharisa nyaya iyoyi tinotarisa tiri kumativi mairi.
Zambuko iri risati ravhurwa vatyairi vaigona kugara pamuganhu weBotswana neZambia uyu wekukazungula kwevhiki kana kudarika vakamirira kuyambuka, izvo zvaiita kuti nzvimbo ive inodiwa kwazvo nevanorarama nekutengesa miviri yavo. Pakuvhurwa kwezambuko iri, munyori mukuru musangano regungano renyika dziri mudunhu reSadik muzvare Stegomina Lawrence Tex vakati zambuko iri richavandudza kudyidzana pakati penyika munyaya dzekutenga nekutengeserana.
Kazungula Bridge inotarisirwa kubatsira mukuyambuka kwedzimotikari diki nehombe pamwe chete nezvinhu, kwete pakati peBotswana neZambia chete asi kudzimwe zhinji dziri mudunhu reSadik. Muchiitiko chichaita kuti maindasitiri akure mudunhu redu, izvo zvichaita kuti zvizvarwa zvenyika dzeSadik zviwane mabasa.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi yavari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti chiitiko ichi chichaita kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda kwazvo.
Hongu projekti yeregion yemusadik ingabatsire Sadik kumafambisirwo ezvinhu nekutyidzana kwenyika dzemusadik, asi mabenefits haachanyukura kuZimbabwe nokuti Zimbabwe yave kutokwidzana neruti iyoyo inopfuura nekuBotswana ichienda nekazungula ichipfuura neZambia.
Zambuko rekazungula iro riri panosangana nyika dzeBotswana, Zimbabwe, Zambia nenamibia parwizi rweZambezi rinonzi nenyanzvi richabatsira kwazvo kuderedza mudungu wemarori mahombe anopfuura nepamuganhu weBed Bridge. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti riri kunetsekana zvikuru kuti ribatsire vanhu vakawanda vari muGaza, umo munogara vanhu mamirioni maviri, sezvo paine kurwisana kuri kuitika muPalestine nemuIsrael. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vemuPalestine 110 nevapfumbamwe vakaurayiwa, kusanganisira vana vadiki 31 uye vanhu vanodarika 300 vakakuvadzwa mukurwisana kuri kuitika uku. vanhu vanomwe vanonzi vafa muIsrael kusanganisirawo mukomana mudiki ane makore matanhatu. Vakaremara vanoti vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho anoita kuti pave nezvigaro zvinoiswa parutivi zvevakaremara mumakanzuro ose ari munyika kuitira kuti kodzero dzavo dzichengetedzwe. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinomiririra kodzero dzevakaremara, Re Signs of Hope Trust, Amai Samantha Sivanda vanoti vakaremara vari kusarira shure nekuti vanenge vasipo panoitwa zvisungo mumakanzuro, nokuti havana huwandu hunokodzera mumakanzuro aya. Pane dzimwe nguva hapana mumwe wavo anenge ari nhengo yekanzuro yacho.
Kana chitarisa kota iyo yakaiswa iyo ye 30% utungamiriri mumalocal governments. Taitarisirawo kuti madzimai akaremara anenge ari mu 30% iyoyo, asi hatina kuona zvichiitika. Saka it's very worrying nekuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekodzero dzemadzimai, even kodzero dzevakaremara, dzinenge dzichingosiyiwa.
Nyanzvi inodzidzisa mitauro yemaoko pasangano reSunrise Sign Language Academy vaGerald Hara vanoti vanoshandisa sign language vari kusarira shure nenyaya yekushaya mukana muhutungamiri mumakanzuro ari munyika.
Vazhinji vacho vanotoshaya mikana yekuwana zvigaro nenyaya yekuti panoitwa hurongwa hunoitwa kusarudzwa kwatungamiri, kana kuti panonzi vanhu vapewo pfungwa dzavo kuti zvii zvingada kuitwa, vanova vasingakosheswi panguva iyi nekuti pavanotaura nemutauro wemaoko vashoma vanoushandisa uye nokuunzwisa kuedza kubatsira.
Mushamarari asingaone Liberty Lupahla anoti zvakakosha kuti vakaremara vanzwikwewo muurongwa hwemakanzuro.
Inyaya dzakawanda dzinoitika dzatinonzwa zvekuti kodzero dzevanhu vakaremara dzinombunyikidzwa, zvekuti muchaona kuti kana ivo vasipo dzimwe nguva zvinonetsa kuti vanoronga maguta aya anonzi pachirungu town planners havakwanisi kunyatsoronga zvakanaka naka nekuti vanenge vasingazive zvinoda vanhu vakaremara.
Mumiririri wesangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi munyika, Regender Links Zimbabwe, Amai Priscilla Maposa vanoti vakaremara vanofanira kupiwa mukana mune zvematongerwo enyika.
Tinokurudzira kuti nemapato ezvematongerwo enyika kunyange kumakanzuro kwatinobva kumaruwa uku, vanhu ngavave nemuono wakanaka wekuti madzimai akaremara anofanirawo kuti akwanise kuwanawo zvakanaka izvo zvakapiwa madzimai kuti ange ari muzvigaro zvokutonga zvepamusoro.
Munyori wenhau pamusoro pevakaremara mupepanhau rekubulawayo reSunday News, Robin Muchetu anoti vatori venhau vane basa guru rekudzidzisa veruzhinji zvakakoshera kuti vakaremara vapinde mune zvematongerwo enyika kutanga nekumakanzuro.
Isusu sevatori venhau hatisi kuita zvakakwana pakunyora nhau dzevanhu vanorarama neurema wakasiyana-siyana. Tinofanira kuti tigare tichinyora nhau idzi nguva nenguva mumapepanhau edu, nekuti tikatanga kudzinyora vanhu vanoziva kuti tine vakadzi vakaremara zvakasiyana-siyana vanofanira kunge vachipindawo mudecision making positions atinotaura.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu uku kuchagadziriswa negwaro idzva rehurumende richapuriswa munguva pfupi inotevera iro rinokurudzira kuti pave nezvikamu 15 kubva muzana zvezvigaro zvevakaremara kubva mumakanzuro muparamende nemuhurumende.
Mugwaro takaisa kuti pese pese muZimbabwe panogoneka vanhu vanorarama neurema vanofanira kuve vakamirirwa nezvikamu 15. Tinofanira kuzoona kuti even kumacouncils muparamende yedu mumaleadership position akasiyana-siyana tinofanira kuona vachimiririrwa nezvikamu izvozvo.
Vamavima vanoti urongwa wehurumende weNational Disability Policy uchasimbaradzwa zvekare nemutemo mutsva uri kukwenenzverwa weDisabled Persons Act. Vakare maramuno muZimbabwe vane huwandu hunodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru. Pari zvino dare reSenate rine vanhu vaviri chete vanomiririra vakare mara, kana kuti zvikamu zviviri nezvishanu kubva muzana, kana kuti 2.5%. Ukuwo mudare reNational Assembly haritombori nechikamu chakaiswa parutivi kuti chimiririre vakare mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo. Chikwata checricket yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakundano e2022 World Cup, asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chine vatambi vaviri vanotambira zvikwata zvekunze kwenyika. Anesu Mushangwe uyo ari kubva kuAustralia naShane Myers uyo anotambira kuSouth Africa. Vaviri ava vari kutarisirwa kupinda mukamba mangwana. Asi vatambi vagara kwenguva refu muMaledi Chevrons, Ashley Ndiraya na Mary Ann Musonda, vambosendekwa parutivi nemhaka yekukuvara. Pamusoro pezvo, maLady Chevrons achange asina Chipo Mugeri na Nometa Mutasa, avo vari pazororo yekuzvitakura. Murairidzi wechikwata ichi Adam Chifo anoti ari kutora nguva ino kuva kachimwe chikwata nekushayikwa kwevatambi ava.
Pari zvino ndingada kutaura kuti tine vasikana vatina kukwanisa kunge tinavo. Wokutanga ndiCaptain Mary Ann Musonda akaita operation pani uyezve Ashley Ndiraya akaitawozve operation pachigunwe. Tina Nometa Mutasa naChipo Mugeri vari kumaternity leave. Tina Anesu Mushangwe achiri kuAustralia na Shane Myers achiri kuSouth Africa. Tine umwe watamba tinavo wakwanisa kupinda pachinzvimbo chavo. Uyu mukanawo kune vasikana ivavo kuti vazviratidzawo kutiwo vanogonawo kunge vachitambira chikwata izvi.
Asi vamwe vatambi vane mberi saModesta Mupachikwa, Josephine Komo, Pelagia Mujaji, Chiedza Dururu, Tasman Granger na Precious Marange vabatana nevamwe mukamba. Zimbabwe iri kutanga gadziriro yayo neSouth Africa Emerging Women iyo iriko kubva musi wa18 kusvika 25 Chivabvu. Chifo anoti mutambo uyu uchavaratidza panoda kugadziriswa vakatarisana nemakundano e2022 World Cup.
Mutambo wedu neSouth Africa uyu woya panguva yakanaka. Apo tiri kugadzirira kuenda maqualifiers eWorld Cup muna December. Tichashandisa mukana iwowo kuti tione kuti isusu pari zvino tiri papi, uyezve kuti chii chatingaita kuti tiende mberi mukugadziriro dzedu kusvika muna December.
Mutambo wekupedzisira weZimbabwe wakagumira panzira apo Pakistan yakadzokera kumba mitambo isati yapera, vatambi vayo vachitya kuzoshaya ndege yekudzokeresa kumusha. Vakapedza neSouth Africa, Zimbabwe ichashanya kuPakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gakava riripo pamusoro pekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wematare edzimhosva vaLukumalava kuitira kuti vasaende pamudyandigere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Nyanzvi dzeutano dzinoti hazvishamisi kuti utachiwana hweCovid-19 huri kuIndia unogona kunge vave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19. Chikwata checricket yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakundano e2022 World Cup, asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Thank you.
kwezikadzi.